zvinoratidza izvi kuti sevanhu vanopikisana nehurumende yavamunangagwa tichiri kurarama tiri muutapwa nemuutsvairiri hweavo vanotongwa vezanupiwa.
Ko, sei muchidaro?
Matare aya ari kunhindwa nyaya iri pachena kuti hakuna mhosva yakaparwa vana vatsimba. Ukatarisa mwedzi yose yavatogara vari muchitorongo yafanana nenguva yakangoreba kufanana nenguva iyo inotarirwa vanhu kuti ndi vange vachigara muchigarira pamhosva dzavanonzi vakapari. Saka zvinondoratidza kuti kubatsirirwa ende ndo hunhu hwezanupiwa nekuti vakaona vatungamiri vanopikisa vanenge vachiratidza kuti vakazvipira uyezve vane chide nenyaya yeshanduko yemuzimbabwe chavanofarira kuti vaite kuvhundutsira vanhu vakabere vachishandisa nzira dzakafanira kuzarira muchitorongo iyezvino tinoona vachibayazve vapirwa muchizarira vachishandisa zvenzira dzimwe nguva dzakafanana nekuvhundutsira rufu dzakafanana nekuuraya zvatinoti intimidation pachirungu.
Asi kana tichitaurawo negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanotivo hurumende kana mapato haapindire mune zvinenge zvichiitika kumatare munhu anotongwa nemhosva dzaanenge achipomerwa.
Tinoyu zuro nduro takahwava mutsvangwa chaivo pakapera sadha vachitaura nevatati venhau kuti sezvo sadha yapera taakuchiudza vematare toudza mapurisa kuti ngavachisiyana neava vakasunga vachiti ivo vamutsvangwa izvi zvaitirwa kuti vamise misikanzwa yavaifunga kuti isaitwa panguva yesadha. Saka ukahwa mashoko akadaro achibuda zvimwe zvose zvatinenge tohwa kunenge kwaakuedza kuvanda nekusere kwechigumo vaziyambi vangataura zvavanenge vachitaura isi ndiyatiri tisasvinungu propaganda.